Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Nguva dzava 6 tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 16, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana mukoti muzvipatara zvehurumende munyika vatanga kuramwa mabasa nhasi, vachiti hurumende haina kuchengetedza chivimbiso chayaive yaita chekuvawedzera mari dzavo dzemihoro. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo, pamwe negurukota rezvemari neupfumi vaPatrick Chinamasa nemukuru webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangunjwa vari muNew York mavari kupinda misangano yekukwezva vemabhizimisi. Vanhu vatatu vanonzi nehurumende vafa kusvika pari zvino nechirwere chekorera icho chakabata mimwe misha muHarare nechitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana mukoti muzvipatara zvehurumende munyika vatanga kuramwa mabasa nhasi, vachiti hurumende haina kuchengetedza chivimbiso chayaive yaita chekuvawedzera mari dzavo dzemihoro. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 pazvipatara zvikuru zviviri zvemubulawayo zvinoti Mpilo Central Hospital neUnited Bulawayo Hospitals yaratidza kuti vana mukoti vakawanda vange vasiri pabasa pachingove neavo vachiri kudzidzira kuve vana mukoti pamwe navana chiremba. Pakati pemwedzi wapfuura, vana mukoti vanodarika zviuru 10 nezvitanhatu munyika mose vakakanda mapadza pasi panguva iyo vana chiremba vaivo pakati pekuramwa mabasa. Vakazomira kuramwa mabasa uku mushure memazuva mashoma-shoma apo hurumende yaive yavimbisa kuti yaizogadzirisa zvichemo zvavo mwedzi uno. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vaudza Studio 7 parunhare kuti vana mukoti havazi kuenda kumabasa nekuti hurumende haina kuchengetedza chivimbiso chayo kwavari, vachitiwo vacharamba vachiramwa mabasa kusvika izvo zvagadziriswa.
Manesi akawanda kumahospital akawanda akatenderedza nyika havana kukwanisa kuenda kumabasa zvichibudikidza nezvichemo zvavakanga vaendesa kuna employer inova health board. Zvinova izvo zvisati zvagadziriswa pari zvino. Zvinhu izvozvezvo hazvisi kuti pane zvakavimbiswa zvinyowani, zvakavimbiswa kudhara asi hazvina kunga zvaitwa. Zvakakoda vanhu vakatobhadharwa pamari yavakatambira muna April munomu, saka havana kuzvipiwa. Saka hakusi kuti zvinhu zvinyowani zvavimbiswa negovernment, but zvinhu zvagara zvaisanga kutouya zvisina kuuya, zvava kuti vaakuda kuunza nekuti manesis vati vari kuda kuramwa mabasa. Saka manesi vari kuti izvozvezvo zvakanaka nga zviuye asi zvichemo zvavo zvavakanga vaendesa zvisina kutariswa kana zvisati zvaitwa havakwanisi kudzoka kumabasa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. David Parire Nyatwa panyaya iyi. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti hurumende nevanomirira vana mukoti vakasangana nezuro, hurumende ikavimbisa kuti ichapa vana mukoti ava mari dzekubatsirikana nemusi wa19 kubvumbi unove musi wechina svondo rino. Asi vana mukoti ava vanonzi vakaramba kutambira vimbiso iyi vachiti vanoda kutanga vadya chakata vozoti votenda maruva. Zvinonzi nhaurirano dzekuti vana mukoti vadzokere kubasa dziri kuenderera mberi. Vamwe vanhu vataura neStudio 7 vati kuramwa mabasa kwaana mukoti kunoisa upenyu hwevarwere munjodzi. Vamwe amai vange vauya nemwana wavo kuti azoitwa operation pampilo avo vasina kuda kudomwa nezita vanoti vadzokera kumba nekuti vana mukoti vange vasiri pabasa.
Mwana anga auya kuzoita op, saka madoctors ati zvoni to postpone to an uncertain date because the situation is beyond their own control. Saga panongo pera strike ndopatata tichadzoka ku hospital. Mwananga shwandwa kuita minor op.
Mumwe mugari wemubulawayo angozvidoma nezita rekuti amai chidaunga ati anga achingotenderedzwa kunzvimbo dzakasiyana siyana nemwana wake ari kunzwa gumbo sezvo ana mukoti vange vasiri pabasa.
Ndabva kuLuveve Clinic ndikarifiwa pano pamphilo hospital ndatove ne 2 hours handisati ndarapirwa mwana mwana ari kurwadziwa tiri kungotenderedzwa kunze ndeye munodhindisa uku ukasvika kwanzo dhindise uku zvonzidzokera futi uku makiyo acho hapana kana chiri kufamba munhu wengo anyorerwa time nekudhindisa zvonzinesa hakuna saka pano pamphilo hospital tori panguva yakaoma nevana vedu nevarwere vese vari panapa tombozva kuti todini.
Vana mukoti vari kuda kuti mari dzavanotambira dziwedzerwe uye mashandiro avo agadziriswe kuitira kuti vashande zvine chiremera pamwe nekuti muzvipatara muve nemishonga uye zvikwanisiro zvinoita kuti vashande nemazvo. Pave nenguva vana mukoti vachiramba mabasa asi hurumende inogaro chema chema nerekuti haina mari. Nerimwewo divi vamwe vanoti hurumende ine mari asi inotadza nekusakoshesa nyaya dzezveutano nedzidzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo pamwe negurukota rezvemari neupfumi vaPatrick Chinamasa nemukuru webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangunja vari muNew York nhasi mavari kupinda misangano yezvekukwezva vemabhizimisi kuti vazodyara mari dzavo kuZimbabwe. Dr. Mangunja vati vari kuenderera mberi nemharidzo yemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti Zimbabwe yakavhurika kuita mabhizinesi kana kuti Zimbabwe is open for business. Vati hurumende yakavandudza mitemo yekuita mabhizinesi nayo munyika. Vatiwo vari kukokera nyika dzose kwete China chete kuzodyara mari munyika. Vatiwo Zimbabwe ine mikana yezvicherwa zvakawanda zvakaita segoridhe, zvekurima uye zvegutsa meso zvetourism. Uyu hausi musangano wekutanga wemhando iyi sezvo hurumende yakatumira nhume zvakare kuBritain kumusangano wakafanana neiwoyu wainzi Zimndava 2018 mumwedzi wapfuura. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe vari kupindawo mumisangano iyi vaSolomon Tembo kuti tinzwewo mafungiro avo.
Oh, okay. Maita enyu tutori nzira ndandasvikako. Meeting iri kutanga na 3 I think from 3 to 5, but the main purpose yema iva kuvei hurumende kuti vauya kuno ku ndeye kuda kutsvaga ma investors vari kuno ku United States, beat ma Zimbabwe kana ma Americans kana vamwewo varipo vane ma companies avo kuda kubetsera Zimbabwe sekudziwo kuti Zimbabwe haina mari at the moment. Saka vakuru venyika vari muno mu New York nhasi ndokwatiri kuenda vari kuita meeting yavo na 3 nevamwe vanenge vachibva ku government kuno ku kuti vakumbirewo kuti vanga kwanisewo here kuona mainvestments kuZimbabwe kuti nyika yedu ibudirire.
Mimi sezvizvarwa zveZimbabwe zvine shuviro kupindawo mabhizinesi kumusha, muri kuzvitambirawo sei?
Ndozvitambira chaizvo nemoyo murefu because tiroda kudziva kuti chii chaka chiri kuitika kuZimbabwe and mari yavo inenge yakabatikana zvakanaka here, ine security here. Saka maZimbabwe nakawanda I think ndichanovaonawo ikoko vari kutarisirawo kuti vanzwe kuti chii chaizvo chaizvo chavangaite kuZimbabwe kuti vabetsere nyika yedu.
Ndotarisawo kuti vanga vachimbotenderera zvakare nepasi rese, takaona vanga vari kuLondon masvondo aperayo, vakaendawo kuDavos kuSwitzerland mazuva aperayo. Misangano yese yavari kuita imati maona here zvairi kunyanyobatsira?
Yeah, the only guy wandakataura naye ndewo kuLondon, umwe ari kuinonzi I think a British diaspora investment council because kuno kwo futi kune imwe ino iri kuno kunonzi United States diaspora investment council yakafoma ne maZimbabweans I think from Washington DC. Saka vari kuti izvo kuLondon vanhu vari kuda chaizvo kuti vainveste kuZimbabwe but chavari kunyanyomirira maelections kuti vaone kuti zvakamira sei mari dzavo maelections zvakamira sei. Andiwo umedzuro namangwana I think kuna amwe mameetings vari kuita meeting ne Senate yekuno kuUnited States vachikumbira kuti maybe masanctions angadropwe here kuti nyika ikwanise kufamba mberi nekubudirira neku you know nekuti vanhu vauye kuzoinvesta vasingatye zvemasanctions because mungozova kuti masanctions chinhu chinokanganisa upenyu nemagariro evanhu emuZimbabwe.
Avo vanga vari vaSolomon Tembo vari parunhare kuNew York neStudio 7. Sangano reHeal Zimbabwe Trust rinoti kunyange zvaro richishanda nemasangano akaita seZimbabwe Human Rights Commission neNational Peace and Reconciliation Commission harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu nekuti madzishe nemasabhuku ave kunyanya kutyora kodzero dzevanhu asi pasina chiri kuitwa pamusoro pazvo. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reHeal Zimbabwe vaRawlings Magede vanoti nyaya dzemadzishe ari kutyora kodzero dzevanhu dzinofanira kutarisiswa nekuti zviri kuramba zvichienderera mberi kunyangwe madzishe achiziva kuti zvaari kuita hazvisi pamutemo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMagede kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Heal Zimbabwe zvaikaona ndezvekuti mudzine dzimwe nzvimbo madzishe nemadzisabhuku nemadzisadunhu ndo vari pamberi pakuita chirongwa chekumanikidza vagari vemunharaunda kuti vavape maserial numbers emavoter registration slips. Tiri pamwe chete ipapo tinoona futi kuti bumbiro redu remutemo ririo rinotsanangudza zvizere kuti madzishe, masabhuku nemanasadunhu havafanhi kunge vachiita zvematongero enyika kana kuwanikwa vachiita mabasa anokurudzira kana kuti anoendesa mberi basa remapolitical parties akasiyana siyana.
Mava nenguva muchitaura nyaya yamadzishe nemasabhuku vachiita zvinhu zvakaita seizvizvi. Pakutarisira kwamakaita paongororo yekupedzisira, chii chitsva chimwe chamunowedzera pane zvamakambotaura?
Chandingangowedzera ndechekuti Heal Zimbabwe tichanyorera Key of Local Government kuti titaurirane nenyaya yatiri kuona dziri kuitwa nemataditional leaders. Ticharambawo tichingotiwo maindependent commission aya akazvimirira ega anosanganisira iwo Zimbabwe Electoral Commission, inosanganisirawo iyo Zimbabwe Human Rights Commission neNational Peace and Reconciliation Commission. Ticharambawo tichingoendesa zvichemo izvi kwavari.
Nzvimbo dzamakaona kunonyanya kuitwa izvi ndedzipi?
Takaona kuGokwe, tikaona kuMutoko, tikaona kuMurewa, tikaona kuHeadlands, tikaona kuNamazoe nedzimwewo nzvimbo dzinosanganisira vana Mudzi, vana Uzumba Maramba Pfungu nanaShamba. Ndokwatiri kuona kuri kunyanya kuitika zvinhu zvakadai.
Saka kubva pari zvino moita sei?
Isusu seHeal Zimbabwe tinoita inonzi pachirunguwo target advocacy, yatinoongorora kuti tione kuti vari kukonzeresa zvinhu izvi. Tataurawo navo tichitsanangudzi kuti vatitsanangurewo zvizere kuti urongwa hwacho huri kufamba sei nekuvaverengera zvinotaura mutemo.
Avo vange vari vanoburitsa mashoko esangano reHeal Zimbabwe vaRawlings Magede vari parunhare kwaMutare naTanonoka Wande weStudio 7. Nyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuvimbisa pasi rese kuita sarudzo dzakachena uye dzakasununguka, vagari vemunyika vanoti havaoni izvi zvichizoitika sezvo kutyorwa kwekodzero nekumbunyikidzwa kwevanhu kubudikidza nekuchichidzirwa pamwe nemhirizhonga yezvematongerwo enyika zviri kuwedzera pasi peutongi hutsva hwavepo. Gandri Maramba anotiudza kuti zviri kumbofamba sei.
Munzvimbo dzakasiyana siyana munyika, nyaya dzekutyidzirwa kwevanhu nekurohwa pamhirizhonga yezvematongerwo enyika kuri kukwira apo sarudzo dziri kuswedera. Vagari vakawanda Maruwa vanoti vari kushungurudzwa nevatsigiri veZANU-PF, madzishe nemasabhuku avo vari kupomerwa mhosva yekuvatorera maserial numbers ekunyoresa kuvhota uye vachivamanikidza kutsigira musangano unotonga weZANU-PF. Apo vamwe vanoti musangano unotonga wakadira mauto mumaruwa ari kufamba achikidzira nekurova vagari vanofungirwa kuti ndevemapato anopikisa. Izvo zviri kuita kuti vazhinji vagare mukutya panguva yesarudzo dzegore rino. Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti vane humbowo hwekuti nyaya dzekurohwa nekutyidzirwa kwevanhu munyika dziri kukwira, izvo zvichakanganisa kuitwa kwesarudzo dzakachena. Mumwe mugari wekuzaka amai sungano zvarebwanashe vanoti kutyidzirwa nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kukwira munharaunda yavo.
Pari zvino political violence yatosimuka zvakatosimba kuno kuzaka. Izvezvi mukatotarisa nyaya yemaserial numbers iri kutongoenderera mberi nokuthreatenana, even panyaya yepanopiwa vanhu chikafu, vanhu vanenge vachitorambidzwa so munomo ward 17 zviri kutoitika.
Vamwe vanoti vari kushungurudzwa nemauto anonzi akadirwa munzvimbo dzavo, umo mavari kufamba achikidzira vanhu kuti vakasatsigira bato rezanupf pasarudzo vachaona chitsvuku. Mauto aya anopomerwa mhosva yekurova vatsigiri vemasangano anopikisa. Mumwe mutsigiri wemdct valakmo mandiva vekwazvamapere kwachivi vanoti muna kukadzi vakarohwa zvakaipisa nemauto uyo aiti vanotsigira musangano unopikisa. Nemusi wemugovera vastanley manguma avo vari kuda kumirira pasarudzo dzeparamende kugutu west vakamirira mdc alliance vanoti vakarohwa nemauto epakamba ye42 infantry battalion kwagutu apo vaive vari munzira yekuenda kumusangano wakaitwa kwanyika nemutungamiriri wavo vanelson chamisa.
Vakandirova vachiti ndikukurova kuti uzive kuti nyika inoi takaitora masoja iri mumaoko edu.
Vagari vanoti mauto anovavimbisa hondo kana musangano unotonga ukasawana rutsigiro pasarudzo, izvo zviri kuita kuti vasavhote vakasungunuka. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vanoti nyaya dzeuchikidzirwa kwevanhu nemhirishonga dziri kukwira munyika.
Nyaya yeviolence neintimidation kunova kumbunyikidzwa kwavanhu zvanyanyisa zviri kutoenderera kukwirira tichitarisa mafigures ekumashure. Titasa iko zvinotova kupinda musarudzo. Tikuona isu kuti munana Masvingo South kune vanhu vari kunzi ivo tipei maserial numbers enyu nemasabhuku nemachairman omusangano. Then tikatarisa futi kunana Bikita nekunana Chivi kwakatomborohwa vanhu vakadamburirwa hembe.
Mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa vakurudzira hurumende iri kutonga kuti isangovimbisa sarudzo dzakachena nemuromo chete. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika mumasvingo vamasimba gonese vanoti hurumende yavamunangagwa iri kunyengedza pasi rose ichiti ichaita sarudzo dziri pachena asi iyo iri kutyora kodzero dzevanhu. Vanoti izvi zvichavanyadzisa pachauya vekunze kwenyika kuzongorora sarudzo apo vachasangana nenyaya dzekurohwa kwevanhu uye dzekutyidzirwa nebato ravo. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wezanupf kana kuti wehurumende kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi. Asi vanhu vanoti panyaya dzemhirizhonga neutyorwa kwekodzero dzavo takatarisana nesarudzo hapana chashanduka kubva zvakapinda hurumende itsva panyanga. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yatanga kusimbisa kurambidzwa kwekushandiswa kwenzira yekutumira mashoko chiriporipotyo kana kuti Telegram zvinofambirana nemutongo wedare mushure mekunge dande mutande iri raramba kupa vezvemutemo vemuRussia mashoko akawandiswa avaida. Muchikamu chedu chatinotarisa nezveutano, vakwegura munyika vanoti vanorumbidza zvikuru gwaro rakaparurwa muHarare nechishanu chapera rakanangana neutano hwavo, vachiti vane tarisiro yekuti hurumende itevere zviri mugwaro iri kuitira kuti vatana munyika vakure vaine utano hwakanaka. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Gwaro iri rinonzi The National Healthy Aging Strategy ndiro rekutanga munyika rinotarisa utano hwevakwegura. Momo wavakwegura vakakurukurwa navo neStudio 7 vaJonathan Mandaza vesangano reZimbabwe Older Persons Organization vakati tarisiro yavo ndeyekuti hurumende isadzikise zviri mugwaro iri. VaMandaza vakatiwo vanoda kuti vanhu vakuru vakure vari muutano vakachema chemaone kushomeka kwana chiremba vane unyanzvi hwekunzwisisa zvirwere zvevanhu vakura.
Tiri kutarisira kuti vanhu vanokura kusvika mazera atasvika aya vakure hurumende neurongwa hweutano huchirongekana kuziva kuti vanhu vari kukura vakaita sei, vangani. Nokuti zvezvi dambudziko redu munyika muno hakuna kana single geriatrician. Kurwara kwatiri kuita tiri kuchamba kuti mishonga hakuna, asi hakuna kana anonyora mishonga yacho nokuti hakuna anoziva urwere hwevanhu vakuru. Saka tiri kutarisa zvazvarongewa zvazvatambirwa ngazvichishandiswa, nokuti hurumende kazhinji inotaura zvinhu zvainotaura asi isingaise muimplementation.
Mumwe mukweguru amai Placidus Tavengwa vakaudzawo Studio 7 kuti vafadzwa nekukosheswawo kwevanhu vakura munyaya dzeutano.
Hatina kunge takambozvitarisirawo kuti vakwegura vachatariswa. Nguva yese tinongoona vanotariswa ndevechidiki chete nevachiri kunzwa vechirume ndovanongotariswa, asi vechikuru hakuna anga achitaura nezvazvo. Saka iri launch yaitwa yatifadza, yaratidza kusumukira kweutano mukati menyika yedu. Uye zvedzidziso yezveutano haifaniri kudzokera kumashure, inofanira kuti ienderere mberi kuti ive inoramba ichidzidziswa. Kune zvakawanda zvinoitika kuti vanhu vagone kudzivirira utano, asi muno mahatina mafacilities acho anotibatsira kuti utachiwana huderere zvinotinetsei.
Amai Tavengwa vakatiwo change chichinyanyoshungurudza vanhu vakuru kushaya mari yekurapwa kuzvipatara sezvo vaibvisiswa mari dzekutenga mishonga nekuvhenekwa.
Asi dambudziko iroro ratanga tichiona nderekuti vanhu vakwegura vakaenda kuchipatara anongosvika oonekwa, kana aonekwa onyorerwa prescription onzi ndinotenga mishonga apa mari hana, kana akaadmitwa kuhospital anotowana mari yaanobvisiswa apa mari hana. Mishonga inenge ichidiwa munoziva kuti mishonga haisi yekuti wapuwa mapanadoro chete. Vanhu vanoda kuitwa maX-ray, vanoda kuitwa maskani. Zvizhinji zvinotariswa kuvanhu vakuru zvinoda mari yakakura. Ndofunga iye zvinezvi munoona kuti utano hwevanhu vakuru vazhinji vakangosvika chete kuma60 years kana kuma50, vanhu vazhinji vari kutambudzika nemakumbo, vari kuchema nezvirwere zvemabhonzo. Asi kuti vagone kuti vabatsirike zviri kuti netsei. Kana mukafamba munotoona kuti vanhu vakuru vemazuva ano nevakare zvadi zvasiyana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reNational Age Network of Zimbabwe vaMark Chikanza vakati gwaro iri rinovapa mukana wokupota vachibvunza hurumende zvainenge ichiita mukusimudzira utano hwevanhu vakuru.
Civil society zvinotipa mukana wokuti tipote tichibvunza hurumende kuti zvii zvayaita, nokuti mune matargets arimo muhealth strategy muyo, macommitments ari kuitwa nemaministries mairi anotiwo health nesocial welfare.
Vachikanza vakatiwo gwaro iri rinopa ruzivo kuvanhu vakura kuti vangawanepi rubatsiro kana utano hwavo husina kumira zvakanaka.
Zvinovapa gwara rokuziva kuti kana ndichinge ndine dambudziko rakadai anorigadzirisa ndiani uye nemutoo upi. Saka zvinovapa masimba izvozve ekuti vapote vachidimanda maservices.
Bazi rezveutano rinoti utano hwakanaka kuvanhu vakwegura hunobatsira kuti varambe vachibatsirana nemhuri dzavo mukutsvakararamo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, hurumende yazivisa nezvekufa kwevanhu vatatu nechirwere chekolera. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere, Dr. Portia Manangazira, vanoti chirwere ichi icho chave nemazuva anodarika makumi maviri chakabata mimwe misha yeStone Ridge neSt Mary's kuchitungwiza nekuBelvedere muHarare. Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vashandise mvura inobva munzvimbo dzakachena uyewo kufashaidza mvura yekunwa. Mubatanidzwa weMDC Alliance mudunhu reSouth Africa waronga musangano nevemabhizimusi vari muSouth Africa. Pamusangano uyu uri kuitwa manheru ano muJohannesburg, kunonzi kuchapindwa nevemabhizimusi vari munyika iyi pamwe nevatungamiriri vemapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance vose. Vari kutungamirira kurongwa kwemusangano uyu uye vari ivo mumiririri weMDC Alliance muSouth Africa vaAustin Moyo vanoti musangano uyu wakanangana nekukwezva vemabhizimisi kuti vazotanga mabhizimisi muZimbabwe kana mubatanidzwa wavo wakunda musarudzo dziri kuitwa gore rino. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamoyo.
Musangano watiri kuronga ndewe vanhu vanoita mabhizinesi muno muSouth Africa. Vanhu vekuZimbabwe kana kuti vanhu vekuSouth Africa vane mabhizinesi kuZimbabwe kana kuti vari kuda kuenda kunoita mabhizinesi kuZimbabwe. Musangano wacho uyu ndingati neEnglish is a prelude. Gala dinner because tazenge tichiita gala dinner musi wa 31 May ku Pretoria. Ma alliance leaders ese acha address this gala dinner musi wa 31 May. Saka nasi vari kuda kusangana ne business community vataure navo and then vaonise kuti vision yavo yakamira sei kana zvichiuya pamabusinesses kuZimbabwe because noziva kuti mabusinesses akawanda akatiza kuZimbabwe because of the economic situation.
Tichitarisa nyaya dzemabhizimusi muZimbabwe tiri kuona kuri kuitwa kurudziro yakakura kwazvo nehurumende yavamunangagwa kuti vana veZimbabwe dzokai kumusha muite mabhizimusi. Imiwo zvii zvamuri kuita kutanga mabhizimusi kuZimbabwe?
Meeting yanhasi ndiyo a starting point yekuti tikurudzire mabhizinesi kuti auye kuZimbabwe. Asi kana mabhizinesi achiuya kuZimbabwe anoda kuti pave neincentive inoita kuti kana vachiuya kuZimbabwe kuve nesomething yavachaona kuti mabhizinesi avo ari safe, vachagona kuti vaite trade pasina matambudziko and then kana vachiita business yavo vachava nemaopportunities ekuti vagone kuti vatrade even international. Izvozvo zvaitwa nemunhu ari mugovernment. Saka isusu as a government waiting, ndozvo tiri kuti mabhizinesses ngavauye kuZimbabwe vanoita mabhizinesses because tichavapa all the assistance vachazenge vachiita.
Avo vanga vari mumiriri weMDC Alliance muSouth Africa vaAustin Moyo vari parunare makare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumusha meDynamos muri kubvira moto vakatarisana nemutambo mukuru weHarare Derby. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vatevei veDimbare vakamuka chibhebhenenga muRufaro Stadium nezuro mushure mekunge chikwata chavo chakaita mangange 1-1 neYada Stars. Izvo zvasiya Dynamos ichiramba iri pachinhano chechipiri kubva pasi pasi makunda veCastle Lager Premier Soccer League. Dynamos yatora mapoints matatu chete kubva mumitambo mitanhatu izvo zviri kundendendesa musha wechikwata chinoteverwa nechaunga ichi chatarisana nemutambo mukuru weHarare Derby neCapes United Sondorino. Mamiriro akaita Dimbare aya ari kuita kuti vateveri vechikwata ichi vasave nechivimbo chekuti Dynamos inorova makepe-kepe iyo yakadamburwawo zvekare 2-1 triangle muGibbo Stadium nezuro zvakare. Muongorori wemutambo wenhabvu vafarai kambamura vanoti chikwata ichi chiri kukundikana nemhaka yekuti vatambi havasi kupihwa mari vachiti ivo izvi zvinofanira kugadziriswa.
Kubva kuunyunyuta kuri kuita vanhu, kana kuda kuti musenzi asenze ngaapuwe mari yake. Vakeni mubayikwa nevamwe vavo vari kubhodhrumu ikoko ngavaone zvekuita, vana ngavapuwe mari. Kufunga kwenyu munhu anobva kuCameroon kuuya kuzotamba kubuda munewspaper hazisenze zvinhu izvozvo.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vachatenda makazhu vanofunga kuti Dynamos ichatanga kusimuka pamagreen machine ipapa.
Dynamos inotanga kusimukira paCapes tikutarisira kuhwina. Pese patinotamba neCapes ndipo tinotanga kusimukira, tanzwa nekujiwa nekuti tanga tichitarisira kuti hatichasimuke but paCapes ndipo tichasimuka.
Dynamos yasiyiwa nechikwata chiri pamusoro-soro cheFC Platinum nemapoints 13 kwatambwa mitambo mitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichakupai chirongwa cheLive Talk na 8 PM pachatariswa zvekura mabasa kwana mukoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC. We'll be right back.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichana njani mtwaka zomu ule olamukela ngenjabulo ngomvulo mhlaka 16 kuMabasa 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amanesi namhla ekuseni avuke ethiya umsebenzi esibhedlela. Bekhala ngokuthi bafuna izimali zengezelele eholweni labo. Njalo bethi kabaphenduki mhlawumbane uhulumende engabaphanga leyo mali.
Abongi labongikazi empilo lase UPH kobulawayo sebemanyene labanye babo elizweni lonke jikelele ekukhalaleni umsebenzi.
Kukhengani into sezitshintsha in favor of uhulumente omutsha osezimbabwe. Into esisele eZimbabwe umongameli uMnangagwa ukuthi Zimbabwe is open for business, but asikabona okutshintshayo.
Kulequla labaphathi ntambo beZimbabwe eligoqela obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Umnumzana Sibusiso Moyo eliseNew York khonapha eMelika emhlanganweni wokuhlaziya ezamabhizimusi. Inkokheli yamabandla kumanyano weMDC Alliance ihlangana labosomabhizimusi beZimbabwe kwele South Africa ngalintambama. Bekhulumisana ngokumele kwenziwe ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abongi labongikazi esibhedlela sempilo elase UPH kobulawayo bamanyanela abanye babo ekukhalaleni umsebenzi lamuhla. Kubika ubathabile Masuku.
Esibhedlela sempilo kobulawayo indawo ezifana lesigaba sezigulane ezelatshwa zibuyela emakhaya ese-outpatients besivaliwe ngoba abongi bebengekho njalo bekufakwe iphetshana elazisa uzulu ukuthi kuzabe kuselatshwa abantu abagula kakhulu. Abantu abagula bevela ezindlini bebebonakala bedangele ngemva kokuswela usizo esigabeni lesi. Udokotela omkhulu wempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uthe abongi bavuke bekhalale umsebenzi bethi bafuna ukwengezelelwa iholo.
Amanesi namhla ekuseni avuke ethiya umsebenzi esibhedlela. Bekhala ngokuthi bafuna izimali ziyengezelele eholweni labo. Njalo bethi kabaphenduki mhlawumbane uhulumende engabaphanga leyo mali.
Izolo abongi abe Health Services Board umphathi ntambo wezempilakahle ugatsha lwezemali labanye bahlangene behluza udaba lwabongi lolu. Emhlanganeni lo bathenjiswe ukwengezelelwa iholo kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izina umnumzana Enoch Dongo uthi abasoze bavuma ukuhlala beqilwa nguhulumende ohlale thembisa angakufeziyo. Uthe njalo izithembiso abaziphiwe izolo izinto ezindala kakhulu okwakumele baziphiwe kodwa abaziphiwanga.
Ukunzwa ukuthi manesi akawanda kuma hospital akawanda akatendeza nika.
Abongikazi elizweni lonke bakhalele umsebenzi ngenxa yokungananzwa kwezikhalazo zabo. Njalo izithembiso zikahulumende sizibonile kodwa sizamukeli ngoba izinto azithembisa kudala le wekela ukugcwalisa izithembiso. Ngakho sithi Health Services Board ilohlupho lokungathembeki laloba kukuncane kaninganani. Ngakho asisabathembi.
Esinye sezigulane esixoxe leStudio 7 empilo unkosikazi Nokubonga Nyathi sithe sivukele esibhedlela sifuna ukusizwa e-outpatients kodwa katholanga usizo.
Mina ngifike lapha ekuseni empilo esibhedlela ngisithi ngizothola uncedo ngapha ku-outpatients department kodwa usizo angilutholanga ngoba bona bathi khona khathesi bamile ukusebenza bakhangele laba abayibo ababe be-critical kakhulu. Thina bathi abasikhangeli ngoba thina sigula sihamba. Bafuna laba abagula oku-serious. So singazi ukuthi thina kumbe kumele lathi size sigcine sisehluleka yini ukuhamba. ukuze basisize yini.
Ngenyanga edluleyo odokotela bebekhalele umsebenzi, labo ngekwezinye indawo bahlangana labo dokotela bakhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7, ngikovulawayo, ngingubathabile Masuku.
Esibhedlela esikhulu seGwanda lakho izigulane bezibuyiselwa emakhaya ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabongi labongikazi. Kubika uAlbert Ncube.
Isibhedlela esikhulu seGwanda yiso esithenjiweyo ezansi eMandebeleni, njalo labo abayabe begula kakhulu badluliselwa kulesi sibhedlela. Iningi lalabo abavukele esibhedlela ngomvulo ekuseni babiselwe emuva kulandela ukukhalala umsebenzi. Kwabongi, omunye osebenza kulesi sibhedlela ongathandanga ukuvezwa igama utshela abagulayo ukuthi babuyele ekhaya ngoba kungela ncedo abazaluthola.
Abantu abalibona kumele balilaphe kadisi kababa, but abafuna ukuthinjiswa vele yantile yabona ukuthi lapha kubhaliwe lapho lilatshwa khona, so even ingathinjelwa vele akusuzemncede ukuthi ngobathuzithola umuntu osalibona.
Lokho kudanise iningi lalabo abakade bezokwelatshwa abadabalayo imali yokuthi baye kubodokotela abazimeleyo.
Umnumzana
Thabani Moyo obelethe isihlobo sakhe esibhedlela uthe abamangele ukuthola abongi bengekho emsebenzini.
Yes, but we made them, but we understand that the disorder in terms of my operation is still out.
Osaphethe isihlalo somqondisi wesibhedlela seGwanda uDokotela Rutendo Manyathi uthi abongi abafika phosa amakhulu amathathu bakhalale umsebenzi kulesi sibhedlela okudale ukuthi bavale. UManyathi uthi abongi abalutshwani abasemsebenzini belapha labo abaphatheke kakhulu labomama abazithweleyo abazodinga uncedo lapho sebehelelwa kuphela.
It's mainly the message to our strike as the hospital we have.
Omongi bakhalale umsebenzi kungakho sivale ezinye izingatsha zesibhedlela, kodwa siyancedisa laba abaphatheke kakhulu labomama abazithweleyo.
Abongi abasafundela umsebenzi kanye lebe Red Cross yiba kuphela ababonakala esibhedlela namhlanje. NginguAlbert Ncube wendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uselethe inguquko emqoka kwezenotho selokhe umnumzana Robert Mugabe esuke embusweni. Umoyo obekhuluma kumabonakude weBloomberg khonapha eMelika uphe umzekeliso womthetho we-indigenization esithi usuguquliwe ngendlela yokuhuga osomabhizimusi. Umnumzana Moyo ukhokhela iqula leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo ogatsha olubona ngenhlelo zemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye lo sibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank umnumzana John Mangutsha. Ebuzisiswa ngowayisiphathamandla sikahulumende kaMgabe umnumzana Jonathan Moyo owabaleka elizweni nyakenye. Umoyo uthe umnumzana Jonathan Moyo wazibalekela kaxotshwa ngamuntu. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo uMangutsha uthe osomabhizimusi bengaqala ukusebenza elizweni ukusilela kwemali kuza kuba nganeno. Iqula leli likhangelelwe ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende weMelika kanye lenhlanganiso ezigoqela iWorld Bank lingakayi emhlanganweni weCommonwealth osaqhubeka kwele England lapho eleZimbabwe elinxuswe khona. Asizweni umbono kamnumzana Dumaphi Mema incwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Kukhangani into sezitshintsha in favor of uhulumende omutsha oseZimbabwe. Into esisele eZimbabwe
umongameli umnanga kwakuthi Zimbabwe is open for business, but asikabona ukutshintshayo. Uyagijigijima emazweni atshiyeneyo uhlangana lama-investors, but asikezwa anything tangible on the ground ukutshengisa ukuthi into sezitshintsha. Kathesi amabhenki akula mali, abantu bebesenza okuswipe cash lokho kulama line amade emabhenki, akulotho selutshintshile so far on the ground.
Izizalwane zeZimbabwe zona ubona ingani ziza kwamukela njani umbiko lo wokuthi zisungule amabhizinisi ekhaya?
Ngibona ingani amaZimbabweans aseyamile, kumele bake bame mpijana, bake bakhangele babone ukuthi kuyatshintsha yini eZimbabwe i-economy, ukuthi ngathi ngisukume sengifika ekhaya kule infrastructure yini evumela ukuthi i-business iphumelele siya phambili. Into ezinjengemali, ukusitholakala kwemali, ukuswelakala kwemali kuya-impact-a kakhulu i-business. Imithetho yokuletha ama-foreign investors, ngoba ama-ideas agcwele okuletha ama-foreign investors eZimbabwe, but again into ze-corruption azikapheli. Kwesizwa ama-report e-corruption even kuhulumende nalo omutsha, kusese lo msebenzi uhulumende omutsha kakatshengisi ukuthi kukhona kutshintshayo okuthiyane lohulumente owasenzwa ngumgabe before.
Ubudlelwano beZimbabwe lenhlanganiso ye-World Bank kumbe i-IMF ke
kungaba lempumela enhle, kusiya ngokuthi uhulumente weZimbabwe ukhuluma ethembisa ukuthi uzatshintshani. Into enhle ngama-organizations anjenge-IMF lawa ayalalela aphinde ame akhangele ukubana uzatshintsha yini, uzakwenza yini okukhulumayo lokho.
Ubona ingani konke lokho uhulumende akwenzayo kungamenza abe le thuba lokunqoba kukhetho oluzayo?
Ukunqoba engakwanisa ukunqoba, ngoba kathesi mina mbona ingani any change etshiyana labo eyayisenziwa ngumgabe is change. I-opposition layo ngokwayo is a bit weak ukuthi bamkhiphe akhiphe uhulumende okhona.
Lo ngumnumzana Dumaphi Mema, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxela eseDallas, Texas, khonapha eMelika.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 6065 15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOANDBL ngomvulo vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Inkokheli yamabandla kumanyano we-MDC Alliance ihlangana labo somabhizimusi beZimbabwe abasebenzela kwele South Africa ngalintambama sikhuluma nje eJohannesburg, bekhulumisana ngokumele kwenziwe ukuvuselela umnotho. Umhlangano lo ubizwe yi-MDC Alliance ukuze ichasise amanyathelo ezawathatha ukuthi ukuthukisa amabhizimusi alubana ithe yanqoba kukhetho oluzayo. Sixoxelo meli we-Alliance e-South Africa njalo engusomabhizimusi umnumzana Austin Moyo wachasisa okunengi.
I-Alliance ifuna ukuthi ibacacisele ukuthi izinhlelo zayo zime kanjani, njengoba nje singuhulumeni lo omele ukuthi angene esitulweni. Izolo bekulusuku lwama-politician besimerali ethembisa, namhlanje sikhangele kakhulu laba bantu abakubhizinesi.
Alubana uthe wangena embusweni umanyano we-MDC Alliance, kuyini elifuna uphuthume ukulungisise njengabo somabhizimusi?
Phela uma abantu benamabhizinisi lapha e-South Africa bafuna ukuthi uma bebuyela ekhaya kube khona izinselela or ngathi ama-incentives akhona ahlelwe uhulumeni ukuthi abantu uma bebuyela ekhaya bazi ukuthi abazi ukuba nesikhathi la ibhizinisi labo elizobe liphansi phansi. Kufuneka ukuthi uhulumeni abe nezinhlelo zokuthi asize lamabhizinisi azotshala izimali ezweni ukuthi babe nokuqhubekela phambili, kungabi khona ukukhinyabezeka kwamabhizinisi abo. Ngakho-ke umuntu uma ebona ukuthi lelo thuba likhona, uma enebhizinisi lapha, kulula ukuthi athathe ibhizinisi lakhe alithathe ayolibeka eZimbabwe nezimali lezi anazo lapha ayozifaka lapha esazi ukuthi imali yakhe angeke ingene emgodini.
Kade sikuyini likusolayo ngoba ubaba uMnangagwa uthi zizagcineka kakuhle izimali zenu alubana lithe laphenduka lazo zitshala eZimbabwe?
Ayisikho isiqiniseko esisenza ukuthi nathi sibe nalo igunya lokuthi siqoqe izinto zethu siyokwenza amabhizinisi lena, ngoba kuleli viki nje lidlule ngike ngafika leZimbabwe ngabona ukuthi imali akuyona into ongayibamba ngesandla. Imali ijikeleza nje phakathi ebhenki, ijikeleza ko-Echo Cash. Uyabona uma uyibhizinisi kunesikhathi la ufuna khona ukuthi imali yakho ukwazi ukuthi uyothenga ezinye izinto ezinjengama-imports ezinjalo. Like uma imali yakho ungakwazi ukuthi uyibambe ngesandla or ukwazi ukuyikontrola ukuthi uma ngifuna ukuthatha izinto lapha e-South Africa ungakwazi ukwenza lokho, mbona ngathi kuyinkinga kakhulu. Ngoba namanje i-Diaspora Care Forum njengoba sayiqala sinenkinga yokurejista abantu abaseZimbabwe because ama-underwriters angekakwazi ukuthi a-accesse leyo mali ukuthi ayenze ama-pay out. Ngenze nje umzekelo olula.
Umnumzana Austin Moyo, ngumeli we-MDC Alliance kwele South Africa njalo, ungusomabhizimusi, sixoxela ekhona le kwele South Africa. Kulive Talk lamuhla sixoxa ngokwenzakala esibhedlela kulandela ukukhalala umsebenzi kwabongi labongikazi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Bangladesh uyayilandula imbiko ethulwe ngele Myanmar elithi selibuyisele ekhaya iziphepheli zesiRohingya ezimbalwa. Ugatsha olubona ngezomvikela kumanyano we-United Nations solusole kakhulu ukuhlaselwa kwenkamba yebutho layo ngenyakatho yele Mali. Isikhulumeli sebutho elilondoloza ukuthula kulelo lizwe sithi kubulewe isotsha elilodwa elidabuka kwele Burkina Faso ekuhlaselweni kwenkamba yeTimbuktu kwalimala amanye amasotsha ambalwa agoqela isikhombisa akwele France. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane wekholera oqhamuke eHarare ngenyanga edluleyo usubulele abantu abathathu njalo uyamemetheka. Embikweni wethule namuhla umqondisi wogatsha olubona ngokwenqatshelwa kwemikhuhlane etshiyeneyo kulolu gatsha uDokotela Portia Mananganzira uthe umkhuhlane lo uya ugxila emalokishini afana leChitungwiza leSt Mary's. UManangazira uxwayise uZulu ukuthi ethathe amanyathelo okuzivikela. Wengeze wathi amanzi kumbe ukudla okungcolileyo yikho okubangela lomkhuhlane esikhathini esinengi. Ngo-2008, ikholera ike yasabalala yabulala inkulungwane lenkulungwane zabantu elizweni. Sixoxele ukhansila wedolobho leHarare uMnumzana Peter Moyo yena ochasisa ngokuthi kungani besehluleka ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo.
udubu olukhona lapha mnumzana ikuthi khona amapipe yethu asebodlile eHarare. Ezinye indawo amapipe arayi, kwezinye indawo akusela amapipe amahle. Yiko amanzi layana ukuthi khona afike endaweni lapha kufuzayo ufika khona, ayahle aphele lendleleni. Sokwenze njengakhonokho, ikansili iyavala amanzi ngoba amapipe ayabesile makhulu kakhulu, angasoze ukuthi kuyenza ukuthi khona liphoke ukuvala indawo encane sesiqalisa ukulungisa. So uzabona ukuthi khonapha nje silungisa njengakhonokho, yabe sifake izigamba, asiyenzi leyana eyayithi i-overwall ukuthi khona siphe ilayini yena leyo yonke. Bazi indawo siyabeka bayafika babophe ngerekeni bakhiye kunjalo bayabahambe. So sesigcwalisile amabhole indawo yonke, akufanelanga emathawuni kube namabhole. Kodwa siyabona ukuthi kona akunanto esingayenza ngoba yiludubu inkalakatha esilayo. Uzabona ukuthi kona emotweni Jeffu laphayana bayalungisa, ikhasi iyalungisa laphaya, amanzi abe esephuma, esephumile ayaphuma emaningi, sedubula-ke amaphayiphi lana. Athi uyabona
izakhamizi baba Moyo, kuyini ongazixwayisa ngakho?
Abaxwayisa yona ikuthi yebo-ke amanzi angaba ludubo njengakhonokho, bengahambi besiyadubula nabo kwenye iphayiphi nabo kwenza ukuthi bathole amanzi. Konokho kuyingozi kakhulu. Abaningi siyabona ukuthi khona bangabona ukuthi sokwenze njengakhonokho, bayagebha lapho abakwazi khona ukuthi khona kule phayiphi ukwenza ukuthi iphayiphi leyana ife ingafa, bese sebethatha amanzi. Omunye ahambe ayozigebhela yena ngokwakhe, izulu liningi kakhulu liyana, afike ayogebha emasimini egangeni abe sethatha amanzi layana yanika abantwana. Abantu kabayekele ukwenza njengakhonokho. Nxa befuna ukuwatshisa uwe kona weyabekangile kona bengakanga njengakhonokho, abayekeli ukunaka, abayekeli ukunika abantwana. Njalo asikuxwayiso mina, asikukhulizeli khonokho ukuthi khona abantu bayenziwe khonokho ukuthi khona bayathi lapha ukuhamba khona iphayiphi yekela sibulale babulale kumbe bayogebha amanzi elasingena emasimini. Hhayi, lokho asikufuni khonokho. Nxa amanzi engekho kakho, babamelele ama-councillors endawo zabo okulamabhawuza khona, babizelwe amabhawuza. Siyakwazi ukuthi amabhawuza ayashoda, okulamabhole khona kabathathe amanzi emabhole, bayonatha amanzi asuka kubhole. Kulabantu izigangi abahamba ngale ku-elektibero babe sebethatha amanzi layana, sebethi siyathengisa amanzi. Siyacela ukuthi khona abahlali bengathengi amanzi lawo ahamba ezindleleni.
Abakha amanzi emthonjeni-ke,
bonke abakha amanzi emthonjeni akuvunyelwa, nxa befuna ukuthi khona bayewatsha kabawade, kodwa benganathi lawo manzi. Njalo-ke nxa besebenzisa izimbuzi kabagezi izandla, bengaphonge ukubambi isitafu babe sebesidla bengazange bageza izandla. Kolokho hhayi, nxa amanzi engekho kabathathe ebhona elokho ezifuleni lapha. Hhayi, hhayi, lokho asikufuni, kabayekele ukwenza khonokho.
Ugatsha lwezempilakahle luthi njalo okunye okwenza umkhuhlane lo umemetheke yikuthi laba abalima imibhida bathelela ngamanzi angahlambulukanga. Umuntu abesethenga lowo mbhida abesesiyawudla abesewubamba-ke lowo mkhuhlane, bona ungabaxwayisa uthini?
Uyabona kuludubo ukuthi ungathi umuntu ayekele ukuthenga umbhida, lokho yibo abakubonayo ukuthi kuyingaleyo ndlela. Kodwa ukuthi ungathi abantu bengathenga umbhida ngoba liyacha seyigula, abantu bayathi orayithi buya le nyama. So nxa bengathenga leyo mbhida abantu kabayigeze kuhle, bageze namandla ahlazekileyo, bangayenza njengakhonokho impilo yabo ayikho engozi. So lokho asingeke sibe ngadli yeyamaveji lawo ngoba phela sikwazi lokuthi avela ngapha abayethengwa impare ayebevele komtoko vele endaweni zonke. Khapho kungaba luduko ukuthi singakwazi ukuthi kona imbhida le mibi le irayithi. Kodwa-ke bangathatha lawo leyo mbhida abahambe bayogeza, bageze kuhle, bayibheke kuhle, banike abantwana.
Umnumzana Peter Moyo ngukhansila wedolobho leHarare, sixoxela ekhona le esigodlweni. Amabandla aphikisayo akhala ngokuthi imisakazo kahulumende egayisakazi inhlelo zawo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
IZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukhetho lonyaka osekuvuse udaba lokuthi kunenguquko ebimele yenziwe lidale lephalamende mayelana lokuqhutshwa kokhetho, kodwa akwenzakalanga ngoba iZANU-PF ibidonsa inyawo eminyakeni emihlanu lokhe isisekelo sombuso salotshwayo ngo-2013. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi zinengi izinto obekumele ziguqulwe kodwa uhulumende esebenzelana lebandla elibusayo badonse inyawo bavala indlebe ngoba besazi ukuba bengakwenza lokho benganqotshwa kukhetho oluzayo. Umongameli we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga uthi indlela imisakazo lomabonakude ezweni kumele aphe amabandla asezweni amathuba alinganayo hathi lokho okwenzakalayo manje ukuthi iZANU PF yiyo ethola ithuba kumabonakude.
Akhona ama-reforms aqhakazekileyo alakho ukwenziwa kungadalwanga phansi ngedale lephalamende. I-reform eyakuqala neyokuthi khona kambe nxa ngabe kuthiwa akula studio 7 kuzasebenzeka njani ukuthi khona amanye amabandla kazwakali ku-public broadcaster enjenge-ZBC kuzwakala ibandla elilodwa. That's a major reform esiyicelayo.
Unkosikazi Mathibenga wengeze ethi enye inguquko eqakathekileyo engadinyi kuhlala kwedale lephalamende yikukhutshwa kwezisebenzi ezazikubutho ezikunhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho ngoba imisebenzi yabo ibingabukeki kwezokhetho kuminyaka edlule ngakho kumele baphume kungakayiwa ekhethweni. Ilunga ledale lephalamende enkayi umnumzana Abednego Bebe uvumelane lonkosikazi Mathibenga ethi kunengi obekudingwa ukuguqulwa eminyakeni emihlanu edluleyo kodwa iZANU PF ibe lesidensi ngoba ibona ukuthi linguquko ibilakho ukuyikhupha embusweni.
Uhlupho lukhona ukuthi ama-reform ukuthi akukhulunywa ngawo ama-reform okufanele enziwe ngabantu abakuhulumende abawasebenzisa kumbe abasebenzisa lowo mthetho ongala ama-reforms ukuthi bahlale besebe kuhulumende. So njengoba kunjalo nje angiboni ukuthi khona ama-reforms akhona iZANU PF iza wayenza ngokuqotho kumbe ngokuqondileyo.
EZimbabwe sekulamabandla adlula ikhulu elilechumi kodwa akusiwo wonke azaphatheka kukhetho oluzayo. Njalo amanye akhona awalandaba lenguquko zokhetho. Amabandla ambalwa aphakathi komkhankaso wokuthi kube lenguquko emithethweni ethile egoqela eyokhetho athi kumele yenziwe andubana ukhetho lwalonyaka luqhutshwe kodwa akula zitshengiselo zokuthi linguquko izafa yenziwa phambilini kokhetho. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuziphetha eza kusihlwa sikhangele ebezihamba phambili. Abongi labongikazi esibhedlela sempilo e-UPH leseGwanda sebekhalele labo umsebenzi njengabanye babo elizweni lonke jikelele. Umkhuhlane we-cholera usubulele abantu abathathu phakathi kwamaviki amathathu edluleyo eHarare. Kwanelokwa lamhlanje sihlobo zami esithandekayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Salani kuStudio 7 Live Talk.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.